Ini ndini jonga kandemiri ndichiti heino imisore naudza nasi uri musi wesvondo gunyana 6, 2015. Rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinosvora mashoko akaburitswa nebepa naure Herald ekuti mutungamiri weMDCT Mamogeni Tsvangirai vari kukurudzira vashandi vehurumende kuti vapandukire hurumende richiti sevashandi vehurumende harimiriri kuudzwa zvekuita nevezvematongerwo enyika kupiwa kweminda kuvanhu vane usimbe pamwe nekushaya ruzivo uyewo nekupinzwa kwezvematongerwo enyika munyaya dzekurima koshorwa nemukuru webhanga guru renyika reRBZ Dr. John Mangudya vachiti ndozvezvimwe zviri kukonzeresa nzara munyika.
Ndakatenda chikoro ndikadotora dzidzo yepamusorosoro nditori nemasters degree but ndakatsvaga basa ndikarisaiwa ndikationa kuti ndirarame bheta ndichotengesa kuti ndikwanise kutorarama ndikwanise kudya.
Muchirongwa chedu chevechidiki Blessing Zulu anotaura nemumwe wevechidiki ari kutengesa mumigwagwa nekuda kwekushaya mabasa kunyange hazvo akadzidza zvinonwisa mvura.
Thank you.